dzimotari dzarovana imibhazi rikatsva nerori yacho yange yakatakura matai taiona yanga ichiri kutobvira mukati.
Tiri kunzwawo kuti panogona kunge panga paine vamwe vanhu vakatosara nezuro mukati imomo pakabvira bhazi iro rine rori. Pane vamwe vaburitswa here nhasi?
Izvo ndinotaura here, tatosvika vanhu vachiri kuburitswa mubhazi.
Ko iyo nyaya yemigwagwa yacho yakamira seiwoyi vachinyere, nekuti vamwe vari kugunun'una kuti mugwagwa wacho unenge usina kumira zvakanaka?
Nenge atiyatoziva kuti njodzi yakonzerwa nenyaya yemugwagwa here tine kuneta. Tichazonyatsogara pasi nemapurisa tonzwa kuti chii chingaitike, tichatapa blame kune kuti mugwagwa here kana kuti ndidrive.
Aiwa, takachida kungoziva kuti iwo mugwagwa wacho wakamira sei, nekuti vanhu vanombogunun'una kuti hauna kumira zvakanaka, zvekuti vatyairi vazhinji vanopedzisira vongodrivha vari pakati pemugwagwa vozobonderana.
It's just a busy road.
Ko pakaitikira njodzi yacho pakaitawo sei?
Hapasi panhu pekuti ungatarisire kuti paite njodzi yakadaro. It's just an ordinary case, nothing serious.